ndi nokuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Madeline Lorine Takaruza, avo vanova mumwe weavo vari kuronga mabiko ekupemberera mabasa ari kubatwa naamai Tererai Trent vesangano reTererai Trent International, avo vanoita ivo mabasa ekubatsira vanotambudzika kumusha. Amai Trent vachange vari kupiwa ruremekedzo muNew York mwedzi unouya. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Takaruza. Mungatitsananguro nezvechirongwa ichi chamuri kuronga here?
Chirongwa chatiri kuronga mabiko ekupembera mumwe wedu mukadzi weku anobva kuZimbabwe anonzi Muzvare Tererai Trent. Avo vakapiwa chinzvimbo chakadzama chaizvo chokuitirwa mufananidzo webronze uchaiswa mupakati peNew York nevamwe vakadzi vane chiremerera vakaita sana Oprah Winfrey, Nicole Kidman, Kate Blanchett, vamunoziva kuti vakadzi vane vanozivikanwa chaizvo nezvekuacta nezvekupembedza nekuita maprogramu evakadzi.
Chiitiko ichi chichange chiri kuitwa rini uyezve kupi?
Chiitiko ichi chiri kuitwa musi wa24 August, mapemberero kupemberera Muzvare Tererai Trent ari kuitwa musi wa24 August mukubloomfield muJersey. Asi kugadzwa kwestatue yake kuchaitwa musi waAugust 26, musi weunonzi International Women's Day of Equality kuRockefeller Center kuNew York. Saka isu sevakadzi vanogara munzvimbo ino yeNew York takaona kuti zvakadzama sezvo mumwe wedu asimudzirwa kudai kuti tipembere naye, ndosaka takaronga mabiko aya ekuti tipembere naye.
Ndianani vari kukokwa kunge vari kumabiko aya, uyezve vanenge vachida kuenda vanozvifambisa sei?
Tiri kukoka mhuri yese yeZimbabwe, Muzvare Tererai Trent, pavanhu vese vari kupiwa chinzvimbo ichi ndivo vega vanobva kuAfrica, ndivo vega vanobva kuZimbabwe. Saka isusu tinofanirwa kumirawo newedu anobvawo kwekutipemberere naye. Naizvozvo tiri kukoka munhu wese wemuZimbabwe, munhu wese wemuAfrica anodawo kupemberera zvakanaka izvi.
Vanenge vari kuda kuenda kuchiitiko ichi vanozvifambisa sei?
Tine Eventbrite invite iri paintaneti inonzi Tererai Trent Gala. Pane Facebook page inopa information, inopa zvichaitika pagala iyi. Takaronga mabiko ekuti kunenge kuine dhina, kwozoitawo vachaimba, kwozoitawo music, kwozoitawo zvichaitwa nevamwe vanogara muno vana vezvizvarwa zvekuZimbabwe zvinogara munomu zvichipemberera umwe wedu. Uyezve tichanzwa speech ichataurwa naMuzvare Tererai Trent, vameno kana paine vakambovanzwa vachitaura. Vane chipo chokutaura zvinokubata naivo nyaya yavo inotokubata pamwoyo ukanzwa kuti vakasvika sei pakusvika kuti vapiwewo chinzvimbo chavapiwa izvi.
Ndeapi mabasa anoitwa naMuzvare Trent angaite kuti vanhu vadewo kubuda vachienda kunovaona vachitaura?
Vanoremekedzwa pabasa rekusimudzira madzimai. Hameno kana muchiri kurondera makore makumi akapfuura kuti vakatoenda paprogramu yaOprah, Oprah Winfrey Show, vachirondedzera stori yeupenyu hwavo yekuti vakakurira kumaruwa ndokuenda kuchikoro ndobva vapiwa mari yekuvaka chikoro. Saka vatori nechikoro chinosimudzira madzimai, chinosimudzira vana, vanasikana nevana vese. Vane organization yavo inonzi Trent International inosimudzira madzimai, inopa kupa ideas ekuti madzimai asimudzike nekuwana zvinhu zvinongava paupfumi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Madeline Lorine Chakaruza, kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.